Tinotenda Mwari nekuda kwezuwara na Easter Sunday. Zuwara nokosha kwa zvakanyanya kuatendi wechikrisitu. Patiri kurangarira masoko akataura amene Jesu achiri mupenyu kuna John chapter 11 verse 25.
Anoti kudii apa mwanakomana waMwari?
Paaruti ndini kumuka neupenyu. Unotenda mandiri kunyangwe akafa uchararama. Ipapa ndo pakazadzikiswa nechiitiko chaitika muJerusalemba pazuva renhasi rokumuka kwaJesu Kristu. Pavakaenda kumarinda vakangondoona machira chete vachibva varangarira masoko aaitaura achiri mupenyu kuti kunyangwe akafa uchamuka. Kunyangwe temberi yaiputswa nemazuva matatu iunonga iwaka.
Ko vanhu vainzwisisa here maridzo iyi?
Vanhu vanga vasingazvinzwisisi, asi pazuva ranhasi zvakabva zvachijeka. Ndinorangarira zuva rakaita sanhasi kwaifamba varume vari vaviri vari munzira yekuenda kuEmmaus vachikurukura zvanga zvaitika muJerusalemu vachiti nyaya yavaitaura yanga iri yei paakasangana nevarume ava. Vakataura nezvemurume ainzi Jesu wanga wanzi wamuka. Zvino izuva rekufara.
Nechikonzero chei?
Nekuti tiri kuziva kuti Ishe wedu mupenyu, Ishe wedu uri kurarama. Ndopatinowana tariro yeupenyu husingaperi. Ndopatinoramba tichirwa kusimbiswa kuti kunyange tichisangana nezvinotiremera munyika ino ticharama. Kunyange tikafa ticharama.
Ko imiwo manga muchiitei pazororo rino reEaster?
SMVPV Global Network, Men of Valor, Purpose and Vision. Tanga tichishanda nemakereke akasiyana siyana anga achiita maconferences akanangana neEaster celebrations. Isusu tazotora danho ratipfuurire pamberi kuti patiri kubva kunopemberera Easter saizvozvi tiri kusangana muchitungwiza nemadzimai. Takanangana neabilated International Women Day celebrations tichiti patiri kupemberera nekurangarira zvakaitwa pamuchinjiko naShe Jesu Kristu nekumuka kwavo pazuva ranhasi. Tinoda kurangarirawo mwanakomana.
Nechikonzero chei?
Nekuti ndinoziva kuti pakazvarwa Ishe Jesu muJerusalemu pana Matthew chapter 2 verse 18 kwakachemwa chemwa namadzimai kunyanyanya Rasheo nekuti wanakomana vanga vaurayiwa nekuda kwekuti kwazvarwa mwanakomana. Zvino tikuti mwana uya vafa wamuka. Ngatitariseiwo chimiro chemwanakomana vezuva ranhasi kuti ari kurarama sei.